ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu zanasi chishanu zvita 4 2015. Vatambi venhabvu vakatamba zvinonwisa mvura gore rino vosarudzwa pamakwikwi eAfrica Star of the Year nasi Maneru. Makanzura eZifa makumi mashanu nemasere osarudza mutungamiri mutsva weZifa mangwana. Sachigaro webazi revanhukadzi muMDCT amai Linette Kairenyi Kore vokurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakasimba inoita kuti mudzimba musaite mhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Mapurisa epachisumbanje osunga vagari vemunzvimbo iyi vachiti vanava vakapwanya midziyo yegreen fuel kuchisumbanje kwakare. Zimbabwe Electoral Commission inoita musangano wekuzeya nyaya dzesarudzo asi bato reZANU-PF rinokundikana kupinda mumusangano uyu. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa vasarudzwa kuva masoka star of the year pamwe nesarudzo yemutungamiri mutsva weZifa ichaitwa mangwana. Iyi ndiyo misoro yenhauza nhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.